manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatobvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipowa hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muzvikoro. Haa, ndatotora wangu mwana.
Vabereki vobvisa vanavo pachikoro chePrince Edward zvichitevera kuputika kwechirwere cheCOVID-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 uye kudzivirirwa kwacho.
Tinotosara kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCOVID. Havana kuita misangano, mameetings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu.
MDC Alliance neMDCT dzotatsurana muhurukuro yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vabvisa vana vavo pane chimwe chikoro chiri muHarare mushure mokunge vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vavanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nemukuru wechikoro cheprince Edward High School chiri muHarare vaAG Gora rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa. VaGora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri. Mumwe mubereka nevana vanodzidza pachikoro ichi, amai revaigambe, vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro, kudzamara hurumende yatora matano akasimba, ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCOVID-19.
Isu tatobvisa vana vedu pachikoro, takutotya kuti vanobata chirwere, tichipowa hurumende kuti igadzirise, vana vedu vave safe muzvikoro. Ndatotora wangu mwana.
Mumwe mubereka nemwana anodzidza pachikoro apa abvisawo mwana wake pachikoro apa nhasi uye aramba kudomwa nezita akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda reCOVID-19.
Ine dambudziko rawanikwa paPrince Edward reCOVID chachidawo kuti zvigadziriswe nguva iripo nekuti vana vanga vane nguva vasingaende kuchikoro. Sigazwe vaine nguva vana vadzokere kuchikoro vakwanise kubatana nemabooks.
Mukuru anoona kuburiswa kumashoko mubazi redzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi rava risati rave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubazi reutano.
Bazi reprimary and secondary education richatevedzera matano ebazi rezveutano panyaya iyi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati bazi ravo ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matano api. Pasvika Studio 7 pachikoro cheprince Edward vezveutano vanga vachifirita chikoro chose zvichakadai vamwe vedzisvondo vari pasi peZimbabwe Catholic Bishops Conference vabaiwa nhomba yesinopharm paurongwa hwanga huchitungamirirwa nebazi rezveutano. Vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabaiwe nhomba iyi kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Vabaiwa nhomba ava vafundisi 226 vanhu vakabaiwa nhomba kekutanga nezuro vakasvika zvuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 5269 kusanganisira mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana 49404 uye vabayiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 2489. Bazi rezveutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi muZimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe 36749 vakabatwa vaine chirwere ichi uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34476 munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu 1516 vafa nechirwere cheCOVID-19 uye huwandu uhu unogona kukwira pachaburitswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sanganiro Platform for Youth and Community Development rinoti raparura chirongwa chekubatsira vanhu vari kumaruwa ekuChipinge mudunhu reManicaland kuitira kuti vanhu vari munzvimbo iyi wanzwisise nezvechirwere pamwe nenhomba yeCOVID-19. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufanira kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine ukasha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku.
Tingati zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharaunda dzedu zhinji vari kutora nyaya yeCOVID-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya nharaunda dzatiri kushanda. Saka vari kuti pakurudzirei kuti vai kuti vanhu ngavaitwe vaccination. Vanenge vachiita kunofanira kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo ndokwainyotorwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa mukatarisa pa vanhu vapfuura 1500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo idzo. Saka munenge muchiona kuti panenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere ichinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe vanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita vanoda kuita mari kana vanoda kungoita mukurumbira kunge pane zvigari kubatsira asi kusina nyaya yakanyanyokura sekudaro. Saka tiri kuona ndonyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira sezvo tinoziva kuti Presidenti nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated zvipachena zvichionekwa vachibuda patv. Vazhinji vatikusangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvana purezidenti vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatewa kana president kana vice president vanenge vashandisa mushonga upi dzavada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vada kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozotevera. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvinhu zvatingango kuti hazvina maturo nekuti ndo mararamiro anoita vanhu vazhinji vekumaruwa vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvatarwa nevanhu vanoswera navo ndo vanhu vanoti avatingavatrusta.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatikuita inoshanda nekuti iri kushandisa trust zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudzira kuti vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei neCOVID-19 zvatinenge tichibatsirana.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vachitaura vari parunare kuChipinge naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzeparamende dzeMDC pamwe nedzakadzingwa mudare iri dzichabhadhariswa faindi yezviuru mazana mana zvemadhora emuno munyika Pamwe nekutorerwa madiplomatic passports kana dzikabatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muparamende. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzaiimba kuramba dzakagara pasi kana kubuda mudare kana vamunangagwa vapinda mudare. Komiti yakaumbwa neparamende kuongorora kuita kwenhengo idzi yakatura gwaro rayo muSenate ichiti nhengo zana negumi nesere dzeMDC dzinofanira kubatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye dzinofanira kubhadhara zviuru mazana mana zvemadhora pamunhu. Komiti iyi iyo yaitungamirwa nemumiriri wemudzi South muNational Assembly vaJonathan Samukange veZANU PF inotiwo nhengo idzi dzinofanirwawo kutorerwa madiplomatic passports. Komiti yavaSamukange inoti mumiriri wembizo vaSettlement Chikwinya avo vakadzingwa mudare svondo rapera pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala vanofanira kubhadhara zviuru mazana masere zvemadhora emuno nekuti vakazvidza komiti iyi apo yaiita basa rayo. Gwaro iri richazeiwa mumatare eSenate neNational Assembly matare aya ozopa mutongo wawo. Vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDC vaWitness Dube vati havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakaiswa musaga rimwe chete kunyange hazvo dzaive nenyaya dzakasiyana.
Tinofunga kuti dare iri harina kunyatsokutora mupfungwa dzaro kuti vanhu vanga vari vanhu vakasiyana uyezve nyaya dzavo dzanga dzakamira dzakasiyana. Vakangovatora vakaita vanhu vamwe vakaita mutongo unenge wakafanana.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Lishachwayo vati nhengo dzebato ravo hadzina chadzakatadza nekuti bato ravo haribvumi kuti vamunangagwa vakakunda musarudzo dza2018.
Nyaya iri patibho ndeilegitimacy zvekuda kupa maMPs kana masenators kuti vabhadhare mari dzakawanda dzavari kutaura idzodzo. Handiyo nyaya. Nyaya yepanyaya yelegitimacy vamunangagwa kuti ngavagadzirisane nevanhu, ngavagadzirisane nevaridzi venyika vanova vanhu vana veZimbabwe vanenge vakavhota, ndopane nyaya.
Vatiwo komiti yavaSamukange yaive nenhengo dzeZANU PF chete zvinoreva kuti yaiita basa rayo ine divi rayakarerekera. VaChikwinya vaudza Studio 7 kuti kunyange vakabatwa nemhosva havasi kuzotambira kana kubhadhara faindi nekuti havana mhosva yavakapara. Vatiwo vaigona kutambira izvi chete dai komiti iyi yaive nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende. VaChikwinya vati komiti iyi iri kuda kuvaomesera zvakanyanya nekuti vakaudza nhengo dzayo kuti zvadzaita zvainge zvisina maturo.
Ini navaSikala tapuwa mutongo wakasiyana nevamwe nekuti ini ndakazvimiririra ndakanovaudza dare iroro kuti imimi nemunhu akutumai muri mbwa dzavanhu, ndopane mhosva yangu hombe. Ndosaka maona takapuwa mutongo wakasiyana navamwe. Handizivi kuti vaSikala vakatizhia.
Vaikokera nhengo dzeMDC Alliance muparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi sebato voona kuti voita sei.
Isusu sedare revatungamiriri vedu veMDC takatarisira standing committee yedu, national executive nenational council members, tofunga vachagarawo pasi voita chisungo chekuti zvoitwa sei. Nekuti inini samutseyami handisi mutseyami ndakamirira kumba kwangu, ndiri mutseyami ndakamirira utungamiriri hwepati. Saka zvisungo zvese zvinoitwa nepati zvinoitwa kubudikidza nematanho anoitwa nepati yakagara pasi.
Pakaumbwa komiti yekuongorora nyaya iyi nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa eparamende yestanding rules and orders committee, nhengo dzeMDC Alliance mukomiti dzakaramba kupinda musangano wacho, izvo zvakazoita kuti ive nenhengo dzeZANU PF chete. Amai Priscilla Misaherambwe Mushonga, avo vainge vadomwa kuva nhengo yekomiti iyi vakaramba kupinda mukomiti iyi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLove Mo Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange nhengo dzeMDC dzisikabatwa nemhosva dzinokwanisa kupikisa mutongo wadzo kumatare edzimhosva.
Vanokwanisa kuenda zviya zvokuti kana parliament ikaita mutongo wainopa kana mutongo iwowo uchityora kodzero dzemamembers of parliament, atinoti marights ari mubill of rights, munhu anotenderwa kuenda kuparliament. Haisi chokwadi kuti vanhu vatarisi kana iri parliamentary privilege, nyaya yacho haipindirwi nematare. Hachisi chokwadi ichocho, matare ane simba rekupindira nyaya kana paine kukanganiswa kwekodzero dzemamembers of parliament.
Zvose izvi zvinoitika apo MDC Alliance iri kuti ZANU PF iri kuronga kuparadza bato iri ichishanda nemamwe mapato, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vakaudza studio 7 nezuro kuti bato ravo harine ine zviri kuitika mumdc alliance. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. America inoti masangano enhau emuRussia ari kuburitsa manyepo pamusoro penhomba dzeCovid-19 dziri kugadzirwa muAmerica. Masangano aya achiita izvi senzira yekusvibisa mwoyo yevanhu pasi rose kuitira kuti vashandise nhomba iri kugadzirwa neRussia yeSputnik V. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rinoti masangano enhau mana emuRussia ari kuburitsa manyepo achiti nhomba dzekambani yeModerna nePfizer hadzishande zvinotarisirwa, uye makambani aya haana kutevedzera zvinodiwa pakugadzirwa nekutambirwa kwenhomba idzi. Izvo anoti zviri kupa kuti nhomba idzi dzivhiringe utano hwevanhu vanenge vabayiwa. America inoti aya manyepo uye inoshora zvikuru kuita kwakadai. Asi mutauriri wemutungamiri weRussia waVladimir Putin ati zviri kutaurwa neAmerica ndezvemugodzi matsuro. Hazvina kumira zvakanaka muLebanon zvichitevera kukundikana kwehumwe urongwa hwekuda kuumba hurumende itsva. Apo mabhizinesi akavharwa munyika iyi, kushayikwa kwemabasa pamwe nenzara zviri kuramba zvichikwira. Mabhanga emuLebanon ayo akakweretesa upfumi hwawo hunosvika zvikamu 41 kubva muzana kubhanga guru renyika haachakwanisi kupa vanhu mari dzavo. Vaongorori veupfumi vanoti sezvo nyika iyi isina budget, munyika iyi muchange musina mari yekubhadhara zvinodiwa zvakaita segorosi, mafuta edzimotokari pamwe nemishonga munguva iyi ino yekurwisa chirwere cheCovid-19. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa emunyika mukuparura zviri pamutemo chirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 kuVictoria Falls, uko vaMunangagwa nevamwe vatungamiri pamwe nevakuru muhurumende vakabayiwawo nhomba iyi. Nezuro chete, vanhu vakabayiwa nhomba iyi vanonzi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 5269. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemutungamiri webato reLabor, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, muzvare Linda Masarira, ndevamwe vatungamiri vanopikisa vakavepo pachiitiko ichi. VaMwonzora vakanga vabva mukubayiwa nhomba yavo yepiri kuchipatara cheWilkins muHarare nezuro mangwanani. Asi kushayikwa kwemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa pachiitiko ichi kwakaita kuti vamwe vafunge kuti chirongwa ichi chave kutorwa mune zvematongerwo enyika. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti sezvo vachamisa vaine vateveri vakawanda munyika, nhengo dzavo dzakawanda dzinogona kusazopedzisira dzabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kusvikira ivo vachamisa mbune vabuda pachena vachibayiwa nhomba iyi uyewo kuitambira vachikurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwewo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkulule Kosivanda pamwe nemutauriri wavaMwonzora waLloyd Damba. Tatanga nekubvunza Dr. Sivanda kuti vanoti kudii nevari kuti vachamisa vari kuisa zvematongerwo enyika muurongwa hunofanirwa kunge uchibatsira kudzivirira COVID-19 sezviri kungoitika pasi rose.
Ndinotosara kuti anenge achidaro ndiani? Adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCovid havana kuita misangano, mameetings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu. Zanu A yaMunangagwa nezanu B yavaMwonzora ndo vari kuita macongress, ndo vari kuita mapolitbureau meetings, ndo vari kuita magathering atinoti nechirungu masuper spreader anoita kuti chirwere chiya chikurumidze chichiparadzika. Zanu Munangagwa nezanu Mwonzora ndo vanongogona kuita izvozvo zvokuspreada chirwere.
Vadamba, munoti nevari kuti zvematongerwo enyika zviri kupinzwa muchirongwa chekubayiwa kwenhomba uyewo mashoko ataurwa naDr. Sivanda?
Ndinotenda mukoma Jonga. Chekutanga, regai nditi vari kupinza zvematongerwo enyika isi tiri kuzviona zviri kutaurwa masaisai. Masaisai ari kupomera President Douglas Mwonzora kuti kuenda kwavakaita kunobayiwa nhomba Mumbai iri kunzi haina kukodzera nekuda kwekuti yakabva kuChina uye zvayakauya yakaenda vamunangagwa. Basi chandoda ndikutaura ndechekuti vamunangagwa havana vaksini yavakagadzira, ndochekutanga. Ende chirwere ichi chiri pasi rese. Nhomba iri kubayiwa yeSinopharm iri kubayiwa kune munhu wese pasi rese. Ende uyezve chechipiri chekuti hanzizvo zano A and zano B, isusu tiri MDCT yakasiyiwa navatsvangirai tiri pabumbiro remutemo wemu. Zvekuti hanzi tiri zano B mukatarisa kuti nhengo dzese dzakazara dzakapotsenza President Douglas Monzora inhengo dzakasiyiwa nababa tsvangirai. Asi mukatarisa nhengo dzakatenderedza vachamisa iyazara G4 isu hatina kana munhu weG4 atakatiwa. Saka zano B ndei.
Dr. Sibanda.
Aiwa ka vakandemiri munoziva zvenyu kuti muromo hausi ari kuenerwizi. Chokwadi chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe vanozivisisa kuti vanhu vezano ndaanani. Zvinoshamisa ndezvekuti Monzora wezano B naana Kupe vari kuimba karwiyo kamunangagwa kukunda munangagwa. Varore kuti G40 ivarora munangagwa iroro. Vakutoriimba kusvika munangagwa ashamiswa kuti kunhai vakomana zvakamira sei.
Ndikubatei muromo Dr. Sibanda. Ko, panyaya yekunzi hamusi kuda kutora Sinopharm vaccine muchinzi muri kuti nekuti yakauya navamunangagwa?
Zvichitaugwa neilakosi here vakomana? Zvicharwa nevanhu vezanu here vakomana? Makambohwa vanhu vezanu 40 years mukuru. Zanu ichingonyepa ichiondonga nyika. Ndinoshama ini kuti tichaitisane nharo here kana kutsvaka chokwadi. Takapinza zano mukati imomo. Ivo vaine track record yekunyepa neumhondi husingaperi. Vouya pane izvozvo vanofamba vachinyepera vanhu. Hanzi tiri MDCT yatsvangirai. Tiri MDC yachichi kupiko. Kana muri MDC yatsvangirai, tsvangirai varanga risitsotsika. Tsvangirai haana kumbobvira wati ndava kutora maMP akahwinwa nevamwe vanhu vandakaita campaign against.
Maita Dr. Sibanda. Vadamba takaona vamonzora vachienda kuVictoria Falls kwaiparwa chirongwa chekubayiwa kwenhomba vakapa vote of thanks pamusangano iwoyo. Vamwe vari kuona izvozvo kuita kuti zvibva zvanyanyoita kunge imi bato renyu ranyanya kupinda muzano PF. Munoti
zvakaitika kuVictoria Falls ndozvaifanira zvakaitika makore ese muZimbabwe. Chirongwa chakaitika ichi hachi chezano ndechenyika. Isu tikutaura nezvedialogue, saka tinofanira kuekta tiradza kuti tikuda dialogue. Saka dialogue yatikuda isu tinoda kunge iri broad symbol pamunhu wese.
Dr. Sibanda, hatisati tanzwa kuti vachamisa vakabayiwa here nhomba, vachabayiwa nhomba here vana veZimbabwe vachinzwa?
Utano wa President Chamisa tinouti ndehwavo. Hatisi kuda kuti tiite zvavari kuita izvi vana Monzora naana Munangagwa kazve kuzano izvi zvokuti hanzi vanofungidzira kuti hanzi kubayiwa kwavo kwakakosha stereki. Kunofanirwa kuiswa patelevhizhini nekuzvishambaradza vachidaro. Aiwa, ndezvavo izvi. President Chamisa pavanenge vabayiwa kana kuti pavachabayiwa vanhu vachaziva kana vadaiwo kuti vazive. Haisi nyaya yekuti hanzi inoda kushambaradzwa nokuti havazvikudze. Naizvozvo havade kupoliticize. Vanhu vataida kuona vachibayiwa vanotrustiwa nemhuri yeZimbabwe, madoctors nemanesi. Tiratidzei madoctors nemanesi nemascientists. Ndozvinenge zvichinikwamwa izvozvo vachibayiwa chirongwa chichiendera mberi.
Regai tichinzwa kuna Vadamba. Vadamba.
Chekutanga kuenda munhu uchionekwa uchinobayiwa hazvina kutangira muZimbabwe, hazvina kutangira kuMDCT. Zvirikuwa pasi rese. Saka isu tiri kuti vanhu veZimbabwe havafaniri kumirira kuti pasitagwa rocket scientist kuti azotsvaya kuti Sinopharm vaccine kuti azoonekwa achida kubayiwa. Kuita kuti inonzi pane munhu ari so special kudarika mumwe. Tirikungoti zviri kungoitwa pasi rese. Kana kwina akabayiwa iwe bayiwa, kana president akabayiwa iwe bayiwa. Ende ndosaka muri vatiri kukurudzira makawana president Monzora vachitaura iwo kuti tirikukumbira kuti dai mushonga uyo wasvika kuvarombo mumarokesheni, wasvika kumapurazi nemumaruwa, wasvika kune wekupedzisera. Ndokurudzira yatiri kuita iyo.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro Justice Tawanda Chitapi nasi varamba kupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeMDC Alliance dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato revechidiki muMDC Alliance Youth Assembly Muzvare Cecilia Chimbiri. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCOVID-19 yekurambidza vanhu kuungana Mushure mekunge vanzi vakataura nevatori venhau nevamwe vanhu panze pedare ramagistrate muHarare. Dare iri ratiwo richapa mutongo waro wechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaitwawo nemutungamiri wezinasu vatakudzwa Ngadziore nemusi wechishanu. Mune imwewo nyaya, mapurisa ari kuenderera mberi achisunga nhengo dzeMDC Alliance achidzipomera mhosva dzakasiyana-siyana. Kumasvingo svondo rapera kwakasungwa nhengo dzeMDC Alliance pfumbamwe dzichipomerwa mhosva yekuita musangano uri kunzi nemapurisa waida kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo nezuro mapurisa emudunhu iri akasungawo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaProsper Tiringindi navaLeroy Taylor vachivapomera mhosva yekunyora pamadziro neyekuita musarinya. Mapurisa anoti vainyora vachikurudzira kusunungurwa kwenhengo dzeMDC uye vatungamiri vezinasu vanga vari mumatare vachiti Free Marco, Taku, Joanna and Cecilia. Kunyange gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachiramba kuti mapurisa anotarisa kuti wabuda mumbamani pakusunga munhu, MDC Alliance inoti munyika maberekera ingwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri ava vari kumirira vasungwa vose ava.
Musi wa20 March 2021 pamhandamakwe Growth Business Center pakasungwa nhengo dzeopposition dzeMDC Alliance dzinosvika idzo 9 dzinosanganisira varume vatanhatu nevakadzi vatatu. Vakasungwa vakachajiwa neinonzi participating in a gathering with intent to promote public violence.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Kuchinziko vakanga varipo vakaungana vachiadreswa kuna Grobet Mutubuki achiti tinofana kuita revolt against comrade Emerson Mnangagwa's government nemhaka yekuti vanoramba vachisunga nhengo dzinopikisa pamwe chete nemahuman rights activists. Saka vakavasunga tikaenda navo kukoti musi wa20, musi wemuvhuro, musi wa22 March 2021, uko kwatakasvika tikaapplya bail tikanzi tidzoke mangwana acho tikondinye neapply nebail hearing tikazonzi tinopiwa bail ruling musi uyoyo wechipiri asi yakazoiswa pamusi wechitatu unowando zuro. Tasvikako magistrate vakati aiwa vakodzeri kuti vapuwe bail.
Vaipa zvikonzero zvipi?
Nemhaka yokuti vanondo interfere nemawitnesses newitnesses nautaurwa zita rayo. Saka tamirira kuti taapile tichinda kumasvingo High Court. So musi wa24 wakare uyoyo pakasungwa vakomana vaviri vanoti Prosper Tringindi naLeroy Taylor. Avo vakasungwa vakandosecherwa mudzimba dzavo kuchinziko vaichajiwa neinonzi criminal nuisance as well as malicious damage to property kuchinzi ndova ispreya madziro vachinyora kuti Free Marco, Free Johanna zvainyorwa mumasvingo.
Pane umbowo here wakaunzwa kudare nematikitivhi?
Matikitivhi vakaenda kudzimba dzavo vakandosecha asi hapana chavakakwanisa kuwana. Vakazovati varekodwe inonzi mawarned and cautioned statements aya akarekodwa nobva vazova releasa kuma5 dzemanheru. Saka iko zvino vakanzi vachadanwa chero nguva kuti vauye kukoti.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vachitaura vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neBotswana kutaura kuno mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Qualifier Group H. Zvimwe zvikwata zviri muGroup H iZambia neAlgeria. Pari zvino Algeria iri kutungamira ine mapoints 10 ichiteverwa neZimbabwe iyo ine mapoints 5 ichiteverwawo neBotswana. Zambia iri pachinzvimbo chekupedzisira. Zimbabwe ichasangana neZambia musi wa29 kurume. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Vabereki vobvisa vana vavo pachikoro cheprince Edward muHarare zvichitevera kuputika kwechirwere checovid-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere checovid-19 uye kudzivirirwa kwacho. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku vi.